musangano wesipa kuyo unonditondedza convention yemarepublican yakaitwa gore rapfuura wasati waenda kumaelection nekuti kusangana kwemarepublican vachitaura maonero avo nemavalues avo ezvinhu zvavanoda kuti nyika ino ive iri tichitarisa CPAC iriko iyoyi tikuona kuti vari kufara chekutanga nekuhwina kwakaita marepublicans house musenate nepresident vari kupemberawo ivo maexecutive orders akaitwa nawatrump anova ivo ndotsinhidzo yavakanga vakaitirana pawaikampaina maelection kuti vachaona nyaya dzekupedza hondo yekuukraine vachaona nyaya dzeimmigration vachaona kunon'ona kuona kuti mari yenyika iri kushandiswa zvakanaka here and tiri kuona kuti mufirst 100 days ndo zvinhu zvazunguza ivo pasi rino ivo mapolicies ekuunza shanduko muzvinhu zvavanobhiliva kuti ndo zvinofanira zvakaita nyika ino saka tiri kuona kuti kusangana kwekupembera nekusanganawo kwekuratidza kuti one way ndo zvataita izvi so far mukutonga kwedu kwatiri kuita america
taona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJD Vance vachivhura musangano uyu pane zvakubata here pamashoko avataura
zvinhu zvavataura zvinhu zvavaitaura vari kukampeni izvo zvekuda kupedza hondo yekuukraine vakataura kuti vachaedza kutaura neivo vanomirira russia vanomirira ukraine saka zviri kuenderana nekutaura kwavakaita pakampeni zvinhu zvatanga tiri kutotarisira kuti ndo matauriro avanenge vachizviita
pane zvimwe here zvamungafunga kuti zvichakurukurwa pamusangano uyu tichitarira kuti vadonald trump vari kutarisirwawo kunge vachitaura pamusangano uyu
ndiri kutarisira kuti vachataura nyaya yeimmigration vachiratidza kuti onai zvatakaita tichingopinda takabva tatotanga immigration enforcement yakasimbarara chaizvo vachataura nyaya yekupinda mumakurukota ehurumende vachiedza kuredusa maemployees kuti mari yenyika iende kwainenge fana ichienda vachataurawo zvezvataurwa navavance nenyaya yemanegotiations ehondo yekuukraine nedzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana nekuti vatrump vakaisa maexecutive order akawanda chaizvo saka tiri kutarisira kuti vachabata bata nenyaya dzemaexecutive order avo avaita so far